manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemugorera mbudzi 16/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica mukucherechedza zuva revana reRegional World Children's Day. Varimi vakawanda vanoti gadzirirwe kurima mwaka uno iri kukanganiswa nekudhura kwembeu nefotireza sezvo zvikwanisiro zvekurima zvinopiwa nehurumende vasati vazvipiwa. Vamwe vane mukurumbira pamadande mutande vopinda munyaya dzezvematongerwo enyika vachitsigira mapato akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika dzemuSadak mukucherechedza zuva revana reRegional World Children's Day kuVictoria Falls. Vakuru vematunhu nehurumende vanosvika zviuru zvinomwe pamwe nevana vanodarika zviuru zvisere 8,000 vemuSadak vakakokwa kumusangano uyu. Vanhu vakasvika nezuro pakatangwa urongwa uhu, asi nhasi ndipo panga paine nhaurirano dzizere pamusoro pekodzero dzevana uye remangwana redunhu. Ingindira regore rino rinobata dzidziso nekurudziro yemwana wemuAfrica kuti abudirire. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoshanda nevechidiki vari mukuru wesangano reWeva Education Trust Amai Talent Jumo kuti tinzwewo maonero avo.
Chituko chichakakosha zvikuru kuunganidza vana pamwe chete kuti paudiki hwavo vatange kunzwisisa kukosha kwedzidzo. Tinofara kuziva kuti nyika dziri kuungana uye dziri kuunganidza vana kuti vazvitaurire pachavo, nekuti kazhinji zviitiko zvakadai misangano inoitwa kuchiuya vatungamiriri vazhinji vacho vari vanhu vakuru vasinganyanyi kunzwisisa zvinosanganikwa nazvo nevana, zvikuru sei vana vachiri kuenda kuchikoro. Naizvozvo tinokurudzira hurumende dziri kutumidzira vana kuti vange vari vana pazera, kwete kuti vamiriri vavo chete.
Sei muchidaro Amai Jumo?
Vanga vavadiki pamomo, asi maziko avo nepfungwa dzavo nemuono yavo nezviroto zvavo zvakakosha pakuumba nekutsimbidzira zvinofanira kuti zviitike, zvinovashandira ivo maringe nepatiri pari zvino.
Ndedzipi nyaya dzakakoshera vana pari zvino?
Pane nyaya yedigital technology yandingapa semuenzaniso. Kazhinji panounganiwa nevanhu vakuru vachiedza kufungira vana nekurongera vana. Nyaya idzodzo dzinokwanisa kusara kumashure nekuti vanenge vachironga havana kunzwisisa kuzere maererano nezvido zvevana uye zvinogonekwa nevana.
Iko kuvaunganidza vechidika ava pamwe chete muurongwa hwakadai kunovabatsira sei muupenyu?
Vana pavanosangana pachezvavo vanotodzidzisana ivo pachezvavo kuti vangashandisa sei teknoloji iyoyo, uye vachipanana chitsvambe chekuti chichimwe zvechavangade kuvandudza zvavatori nazvo. Uyezve kuunganidza vana uku kunoita kuti zvichemo zvavo pavanotaura ari mazwi avo unokwanisa kunzwika, kwete nevatungamiri chete asi nevabereki uye nevese vanobatikana pakusimudzira kubatsira mwana muno muAfrica sanganisira nevanotipa mari madonors akakosha vakanzwisisa zvichema zviri kubva kuvana vanozvikoshesa nekuti vanenge vachiziva kuti hazvisi zvishuo zvevanhu vakuru zvinokwanisa kungotsakatika asi kana zviri zvishuo zvataurwa nevana kazhinji kazhinji rubatsiro rukauya nenguva yakafanira zvinobudisa michero yakanaka nekuti vana ndo vanenge vataura zviri pamwoyo yavo
tarisiro dzenyuwo imi sevabereki vanoshanda nevana dzinenge dziri dzipi kuseri kwemisangano yakadai
dzidzo dzataka yatingati curriculum yataka inherita kubva kuvapambe pfumi yakanga iri centered around the bottleneck system yekuti vashoma ndo vaifanira kuti vabudirire tuchasira kuti vana pavanounganidzwa uve zvemukana wekuti zviongororwe kuti makarikulam anga vandudzika sei nenzira inoita kuti nguva inopedzwa mwana achienda kuchikoro makore ese anoenda kuchikoro asangobuda nebepa chete asi mwana wega wega anofanira kuti abude achikwanisa kuita chimwe chinhu chinovandodza community anobva tinotarisira kuti masolar system achange achitogadzirwa nevedu vana asi izvi zvinokwanisa chete kuitika kana misangano yakaita seiyoyi yazviisa patable yove a topic of discussion inokosheswa
avo vanga vari vanoshanda nevechidiki vari mukuru wesangano reWeva Education Trust amai Talent Jumo vachitaura vari parunare vari muHarare neStudio 7 Varimi vakawanda vanoti gadziriro yekurima iri kukanganiswa zvikuru nekudhura kwembeu nefotireza sezvo vasati vapiwa zvikwanisiro nehurumende. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Lamle landwandwe,
lamle,
lamle landwandwe,
lamle,
lamle lwamshe.
Kunyange hazvo mvura yaturuka munzvimbo dzakawanda munyika, varimi vakawanda vanoti havasati vaisa mbeu pasi nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekurimisa. Mumwe murimi wekubvanget vaadhimaya tsuro vanoti mbeu nefotireza zviri kuvadhurira zvakanyanya. Vatsuro vanoti mbeu nefotireza zvavakavimbiswa nehurumende pasi pechirongwa chomutungamiri wenyika chepresidential input scheme havasati vazvipiwa.
Zvose zvatakatovimbiswa nehurumende kuti tichapiwa kana takachera makombe ekudyara hapana chati chauya kusvika parizvino. Mvura yekutonaya asi hapana chati chauya.
Mumwe akachera makombe ekudyara chibage sezvakakurudzirwa nemadhumeni kuitira kuti vapiwe mbeu nefotireza vatongai masembura vekuward 14 kuchegutu vanotiwo hapana chavati vapiwa vachiti makomba vakachera ave kutovharika nemvura yave kunaya. Mumwe murimi asina kuda kuzivikanwa nezita wekuhurungwe anoti haasati apiwa mari yake negrain marketing board inosvika madhora ekuamerica mazana masere nemakumi mana kana kuti $840 izvo zviri kuita kuti vatadze kuzvitengera mbeu nefotireza.
Handikwanisi kutenga mbeu nefotireza nekuti handisati ndapiwa mari yangu neGMB yechibage chandakaendesa gore rakapera chaiwo.
Murimi wechibage kumazowe mudunhu remachonal and central vabaisop kamudyariwa vanoti dai hurumende yabhadhara chimwe chidimu chemari yezvikwanisiro zvekurimisa kana kuti subsidies kuti zvive nemitengo yakaderera kuvarimi.
Kuti varimi vanokwanisa kuzvitengera mainputs vakwanise kunotenga vega mainputs ari subsidized. Nyangwe achitibatsira inyaya yekuti tinenge tisina cash yakakwana yekurima zvakadi zvati zvinotikwanisira nekuti vamwe tine minda yakati kurei kuti utenge mainputs anokukwanira pamunda unenge wakudawo mainputs yekuti unowana nemutero wakakwanira.
Mbeu yechibage inorema makirogiramu 10 yaitengwa nemadhora ekuamerica makumi maviri nemasere kana kuti $28 gore rapera iri kutengwa nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45 gore rino. Mukuru wegrain marketing board vaenson badharai vakaudza komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yepublic accounts committee svondo rino kuti havasati vabhadhara vamwe varimi. Asi vakaudzawo komiti iyi kuti hurumende yakavapa mari inosvika $10.3 million emadhora ekuamerica kana kuti $13 million. Vakatiwo pamusoro pemari iyi hurumende yakapa kambani yavo $10,000,000 rine 10 nemashanu kana kuti 115 million zig kuti vabhadhare varimi vasati vawana mari dzavo. Hatina kunzwa divi reCotco kuti yakapiwa mari yakawanda sei nehurumende kuti ibhadhare varimi sezvo kambani iyi iri iyo yakasaririra zvakanyanya pakubhadhara varimi. Vamwe varimi vedonje vave nemakore maviri vasati vabhadharwa mari dzedonje ravakaendesa kuCotco sekutaura kwavaRest Mpofu.
Gore rakapera ini ndakaita mabhero 53 ndobva ndabhadharwa mabhero 30 mabhero 23 nanhasi asati abhadharwa igore rakapera. Gore rino ndakabhadharwa mabhero halfway ose handisati ndabhadharwa ave 42.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti kunyange mvura yakanaya nzvimbo dzakawanda vanoti varimi havana zvikwanisiro. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu reMashonaland West amai Evelyn Ndoro vanoti mbeu yechibage iripo inokwana asi vakamirira fertilizer isati yavepo. Amai Ndoro vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mbeu, fertilizer nemishonga yemakonye zvose zvakakwana kamwe chete. Gore rapera varimi havana kurima zvakanaka nekuda kwekushayikwa kwemvura zvakakonzerwa nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi muchachipihwa neni Evans Zininga. Chingamidzai vateereri kuchirongwa chemadzimai Women's Forum chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ose, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Tine rombo rakanaka nhasi, tabatana na Dr. Chido Muchemwa, mudzimai wechidiki vanogara kuguta reToronto muCanada, pamusoro pechinyorwa chavo chitsva chichangobuda chinonzi Who Will Bury You. Iri ibhuku regaitinzwe vachitsanangura zvizhinji pamusoro paro.
Ndinonyora nyambo dzevanhu vanogara vanhu vanobva kuZimbabwe vachichiriko kuZimbabwe nevakaenda kumhiri kwemakungwa. Ndakaita PhD yangu kuUniversity of Toronto muna 2023, saka iye zvino ndiri kunyora asi ndiri kuitawo research yangu ndichibva kunzwisisa kuti patinotsvaga nyaya dzedu dzevanhu vemuZimbabwe tinodzitsvagepi.
Ndingade kubvunza kuti chakakusundai kuti munyore manyorero amunoita aya chii?
Saka ndane makore ndichinyora asi muna 2020 baba vangu vakashaya. Ndikatanga kuverenga dzimwe nyambo dzandandambonyora ndikaona kuti pese pandainyora ndanga ndichinetsikana nemubvunzo wekuti ko kana baba vangu kana mai vangu vakashaya ndikatadzwa kunovaviga ndichaita sei. 2020 zvikaitika. Ndikatanga kubvunza mbvunzo yokuti Who Will Bury You, ndiani achakuviga.
Inini tiri kuona iko zvino munogara kuToronto chinokubatsirai pamunenge muchinyora apa muchisanganisa upenyu hwekuZimbabwe neupenyu hwekuCanada kuno kwamare, nhoroondo yeupenyu hwenyu kumusha nekuno zvisangane zvireve chunhu pamunenge muchinyora chii?
Saka ini ndiri gotwe amai vangu, saka segotwe ndinoenda kumusha kakawanda. Saka ndinogara ndichiti ndiri kuCanada ndokuZimbabwe ndodzokera kuCanada ndodzokera kuZimbabwe. Saka pesa apa pandee ndichifamba wakagarawo Zimbabwe uchifunga kuCanada unotanga kuona zvinhu zvangu usingaone uriko Canada. Kana ndiri kuCanada ndotanga kufunga kumusha, ndotanga kunzwisisa zvemafambiro anoita zvinhu zvakasiyana nekana ndakagara kuZimbabwe.
Who Will Bury You muri kuzviisa pachinzvimbo chekuzvibvunza imi zvamubvunzo wakadzama unoda kuti ndiukandiwo kune vamwe vanhu vari kunze uko kuti ko iwe uchavigwa nani? Ishoko rakakura izvi, makanga makadzamisa pfungwa ka. Chinogona kuti nhasi titi makawana menduro kubva kumubvunzo wamaizvibvunza uyu ndechekuti kudii?
Ini mindiro wandakawana ndewekuti kana wakagara kuZimbabwe mhuri yako yese ichigara muZimbabwe unogona kungofunga kuti ini kana ndikafa hazvinetse kuwana anondiviga hama dzangu dziripo cheche yangu iripo asi kana wamboenda kuri kana kuti hama dzako dzaenda kuri vanhu vese ava vataingotemba navo kuti ava ndo vanhu vangu havasisipa saka taakufanira kudzidza kuti saka kana ndadaro ndinovaka sei hukama nevanhu kuti ndiwane vanhu vachandibetsera kana zvinhu zvaita
mataura nyaya yakakosha vanoda kuwanawo bhuku renyu iri vanoda kuriverenga vanoda kuritenga vangadewo kutaura nemi nezvezvinyorwa zvenyu izvi vanokutsvagirai kupi
ini ndine webhusaiti yangu www.chidomchemwa.com mukaendako munowana mhinduro une mibvunzo yese iyi munowana kuti bhuku rinotengwepi munowana kuti ndiwana kupi zvese zviripo
aiwa ndinokutendai zvikuru kunge magona kutaura nesu chinhu chandichakukumbirai chekupedzisira ndechekuti kune mudzimai ari kunze uku pamwe ari kuverenga zvinyorwa zvenyu izvezvi pamwe ari kutanga kunzwa nezvenyu pano nhasi pastudio 7 anobva ati inini ramangwana rimwe zuva ndinoda kuzoitawo sachidomuchemwa zvii zvamungamuudze tichipedzisa zvenyu
ini ndofunga kuti munhu wese anoda kunyora anofanira kutanga averenga nokuti ndokuti tidzidze kuti tinoverenga tinonyora sei saka ndinokurudzira vanhu vese varikuda kunyora kuti verengai vanhu vari kunyora nezvezimbabwe munzwisise zviri kuitwa nevamwe panoine shungu chaidzo sezvandataura pawebhusaiti pangu mongonditsvagapo ndinokubatsirai 1-on-1 kuti tiwane kuti zvinofamba sei
ndinokutendai vahanzvadzi kunge mapinda muchirongwa chedu chanhasi tokushuvirai zvakanaka nemiwo vateereri ndokutendai kunge mange muri muchirongwa chedu teererai zvakare svondo rinouya tichikupaizve chimwe chirongwa chemadzimai ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko rekuparadzwa kwaitwa zvimwe zvikoro nedutu riri kuuyiswa nemvura iri kunaya munyika munguva ino mumatunhu emasvingo nemidlands muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe Valbert Masaraure kuti tinzwe kuti dambudziko iri rakakura sei
nyika yaita dambudziko yemvura iri kunaya iine mhepo yakawanda zvakanyanya zviri kukonzera kuti kupararudzwe infrastructure yakawanda tiri kuona midhuri inofanirwa kunge ichidzidzirwa vane vana ichiparara dzimba dzevanhu zvitoro nezvimwe zvakadaro tinoona nyaya yakaitika kunana mberengwa kwekupazwa kwezvikoro pachitozofiwa nemwana anenge ari grade 3 tinobata maoko mhuri yakarasikirwa nenharaunda yese nenyika yese tichiti rufu rwakaita seurwu rwaigona kudzivirirwa taita takaita gadziriro yakakwana satasangana nemvura iyi
zviri kukanganisa zvakadii dzidzo yevana izvi vamasarauri
tine zvakare vana vari kutadza kuzoenda kuzvikoro dzizi dzavanoyambuka dzazara mvura tungave tukova tudiki vachigara kudzimba tine vana vari kutadza kudzidza nenyaya yekuti pavanodzidzira paparadzwa tine vana vasiri kudzidza nekuti vagara vachidzidza pasi pemuti saka kunaya kwemvura gore negore kunogara kuchimisa kuwanikwa kwedzidzo kunaya kwemvura dzimweni dzenguva tine varayiridzi vari kuvharirwa nemvura vasati vasvika kuzvikoro kwavanoda kuti vadzidzise tine vanoda kutakura material yemaexaminations vari kuvharirwa vasati vasvika nematerial iyoyo saka kunaya kwemvura kwakanaka tire tichikuda asi nenyaya yekuti hurumende yedu iri kutadza kuita gadziriro dzakakwana zvikoro zvedu zvinowanikwa zvisina kugadzirira misi nenguva
imi sesangano revarayiridzi zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kubatsira kurerutsa dambudziko iri
Taane mwaka wakati kurei tichikurudzira hurumende kuti dai yagadzira matano ekuchengetedza zvikoro zvedu panguva yemadisaster akaita sewaya yemvura dzemafashama kana panotoshayikwa mvura chaipo kana panouya mapandemic akasiyana siyana. Saka chekutanga togara tichikurudzira kuti tinge tine atinoti macontext specific models ekugadzirira nyaya yemaemergencies nemadisaster. Hongu tinoziva tine civil protection unit inenge ichibata nyika yese pakutarisa nyaya idzi kuti dzisaitike. Asi makore nemakore tinoona kuti vanenge vachipa zvinhu zviri general zvisingabatsire masector. Tinenge tichida interventions are sector specific. Chechipiri tinogara tichikurudzira kuti panguva yakadai tinofanira kunge tine macommittees education emergencies ari munharaunda dzakasiyana siyana anenge achikwanisa kuona kuti ndezvipi zviri kuda kuitwa zvikagadziriswa munzvimbo muno kuti vana varambe vachienderera mberi nedzidzo kunyange zvako kwaitika dambudziko. Asi panguva ino patasvika taakuchikokurudzira kuti nyaya dzekuti kuchanaya dzinozivikanwa weather forecast yedu dzinozivikanwa kudzi kwakati kuchanaya mvura yakawandisa infrastructure irikuwa ichaparara mhepo ichawanda zvinogara zvazivikanwa. Tine tichida chenjedzo kuti ikurumidze yafamba vanhu voita gadziriro yakakwana uyezve tinenge tichikurudzirawo zvakare kuti vana vanenge vazodzivatadza kuenda kuchikoro tinge tine urongwa hwekuti vangaenderere mberi vachidzidza sei kunyange vari kudzimba dzavo ndeipi nzira dzeremote learning dzatingaite kuti vana vasarasikirwe nedzidzo. Tinoona vana vamwe vari kunyora mazamanishoni nekudaro tinenge fanga tine matanho atinawo ekuti mazamanishoni iwaya chero vakamiswa nematambudziko akasiyana siyana vakwanise kuwanirwa nzira yekuti vange vachinyora. Ngatichiitei gadziriro yakakwana tisangovhunduke nguva nenguva zvive zvinhu zvatinogara takarongera tichiziva.
Hurumende ine matanho airi kutora here kana kuti mune zvamuri kuitawo here kushanda nehurumende mukuedza kugadzirisa dambudziko rezvikoro zvaparadzwa izvi?
Hurumende hongu takaipa tsvakurudzo dzatakaita tikavapa magwaro avaina awo maofisi mavo anotsanangura matanho akasiyana siyana anoda kutorwa kuti agadzire nyaya iyi. Tisarambe tichikochema nenyaya imwe chete gore negore. Dambudziko raitika hapana chatichaitwa chinobatika kubva kune hurumende yedu. Pari zvino tiri kutotumira zvakare maproposals mamwe atiri kutaura iwaya kuti dai taita muonera pamwe tarwisana nedambudziko iri. Dzidzo yevana vedu isarambe ichimiswa nenyaya yezvinhu zvatinge tagara tichiziva kuti zvichaitwa.
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanga anwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Zemitambo, vamwe vane mukurumbira pamadande mutande kana kuti ma-influencers vanonzi vava kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika vachitsigira mapato akasiyana-siyana. Asi izvi zvine pundutso here? Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anotipa nyaya yacho zvizere.
Mumwe mutambi ada kuzikanwa nerekuti Farai anoti muZimbabwe zvimwe zvinoita kuti vatambi vaite zvematongerwo enyika kuda kuwana raramo.
Nyaya repakuda kutsvaga kurarama nekuti pamwe pacho zvinenge zvakaoma. Asi tinoona kuti muZimbabwe hapana chinorwadza sekutaura saidi rako, unobva watukwa nevatsigiri kana kuti mafans.
Kwemakore mazhinji vanotandadza veruzhinji munyika vakaita saJa Prezer, Sandra Ndevele, Sulumani Chimbetu, Matthias Mere naKudzinya Kudya ndevamwe vanombokokwa nemapato akasiyana-siyana vachitandadza veruzhinji panguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Sandra Ndevele atori kanzura webato rezanupf kuvulawayo. Vaimbi vakaita saHoly Ten ndevamwe vakabuda pachena vachitsigira zanupf musarudzo dzadarika. Vamwe vanotandadza veruzhinji vakaita saFelicitas Murata anozikanwa nerekuti Maititi vakamboshoropodzwa neveruzhinji pamasaisa esocial media mushure mekunge vataura kuti vanotsigira ZANUPF. Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti pari zvino muZimbabwe vatambi vachiri kutsoropodzwa kunyangwe nevatsigiri vavo kana vakaburitsa pfungwa dzavo mune zvematongerwo enyika.
MuZimbabwe dambudziko redu guru ndere political polarization. Yekuti vanhu vanoti kuvamwe vanotsigira hurumende, vamwe havatsigiri hurumende. Pochetwa sekuti ava vanhu vava vavengi havasi zvizvarwa zvemuZimbabwe.
Asi nyanzvi inongora nezvematongero enyika vachidzidzisa paDeVry University muOhio kuAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe dzinofanirwa kudzidza kunyika dzakaita seAmerica pamafambisiro ezvematongero enyika kunyanya panyaya dzekodzero dzevanhu mukutaura pfungwa dzavo vakasununguka mune zvematongero enyika.
MuAmerica vaimbi kana vamwewo zvavo vanozikamwa zikamwa muAmerica vakasununguka kusapota bato ravanenge vachida kutaura zvavanoda pamwe kana kutonyomba president chaiko vakasununguka zvichiratidza kukura kwoutongi hwejekerere pamwe chete nokuremekedza kodzero dzavanhu.
Musarudzo dzichangopera muAmerica, vaimbi vakaita saBeyonce naTaylor Swift vakabuda pachena kuti vaitsigira amai Kamala Harris uye Azalea Banks naKid Rock vaitsigira vaTrump. Vanoita zvemafirimu kuHollywood vakawanda vakaitawo zvimwe chetezvo. Mukuru wesangano rinorira kodzero dzevatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Dr. Tavani Moyo vanoti munhu wese wemuZimbabwe kusanganisira vanotandadza veruzhinji vane kodzero yekusarudza pamwe nekutaura vakasununguka bato ravanotsigira mune zvematongero enyika vasingatye, vakati kusiyana kwepfungwa hakufanirwe kuunza ruvengo sezviri kuitika munyika.
Chatinokurudzira ndechekuti nekufamba kwenguva dunhu rekwedu ngari kure risvike pakuti kana uri muartist kana kuti uchishambadzira mashoko sununguka kutaura kuti ini zvangu zvandinoona ndikaona munhu akadai so achinge achitungamira zvinonditira zvakanaka. Wotadza kuti wapedza kudaro wosvika wonzi uri mhandu uri nonzvatunzva kana kuti wombva wanzi chimbo mugotsi.
Ko ivo vanotandadza veruzhinji ava vanoudzamo hwakadini pakunongedza vanokunda musarudzo? Tabvunza imwe wonyanzvi inongora nezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reAfrican Cause Trust vaElton Ziki avo vati
nenhau yokuti vane vanhu vakawanda vanovatevera anonzi mafollowers. Saka kana uchida kushambadza shoko rako maringe nechero chunhu, vaimbi kana kuti maartists vanhu vaunoshanda navo semunhu anoita zvematongerwo enyika.
Vachipa maonero avo panyaya iyi vanongora nezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uyezve vachishandidzana neboka reNational Democratic Working Group rinotungamirwa navaJob Scala Dr. Uraya Izembe vanoti hongu vatambi vane kodzero yekutaura pavamire vasingatye, asi muZimbabwe kuita izvi kune njodzi pakuti veruzhinji vanoona rupawo rwebato rinotsigirwa nemutambi zvobva zvakanganisa basa rake kana bato racho risina kuchena.
Mbiri yakaipa yebato iroro ndiyo inenge yomushayisa fuma nokuda kwokuti vanhu vane vati uyu unoimbira bato risingaiti zvakanaka. Saka kuipa kwacho ndiko kuti bato iroro rikaipa iye muridzi uyu zita rake nomva raipa basa rakewo iroro roshayavo vanhu vanenge vachitenga.
Muhurukuro neStudio 7 mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti vanoita zvemitambo vanofanirwa kukosheswa nebasa ravanoita nguva dzose nekuti vane basa guru mukusimudzira tsika nemagariro.
Tagara tingori vanhu vane ruono ruri pamusorosoro zvikuru sei munyaya dzekusimudzira tsika nemagariro evanhu vatema. Kana vatungamiri vedu chaivo ndozvavanotaura izvozvo President vamunangagwa nenyaya iyoyo yekuti unhu hwedu zvinhu zvedu sevanhu vatema zviende pamusoro zvionekwewo muchiedza chakanaka.
Zvichakadaro, imwe tsvarakadenga iri kumirira Zimbabwe mumakwikwi eMiss Universe Sakile Duve ari kuMexico, uko ari kukwikwidza muchikamu chechimakumi manomwe nematatu echirongwa ichi nhasi mugovera mbudzi 16 panzvimbo yeArena CDMX muguta reMexico City kuMexico. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.
Tabatashika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuLwezi 2024 muKeep Stube. Endabeni zethu lamhlanje
uzwe abanye besithi bona nqali ufanda ona labithulula libisebenzi libophelisi kalithulula thini uma ngathi umuntu engakhuluma konobo phezu kokuthi igazi labantu lakuthulula imphefumulo yalahleka abanye balimala.
Abakubandla elibusayo bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakwizwekazi le-Afrika, ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu, kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulwelwa inkululeko sasiyilwela iZanu.
Abaphikisayo bathi amabandla afana leZanu PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesijayile esokuhlala embusweni. Uhulumende usethembise njalo ukuba uzathuthukisa umgwaqo weBulawayo Nkayi Road obhidlike okumangalisayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abakubandla elibusayo eZimbabwe bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika, ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni. Bakhulume lokhu ngesikhathi kusanda kususwa uhulumende webandla ebelikhokhelwa ngumnumzana Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana, njalo kulokuxokozela okwenzakala kwele Mozambique kulandela ukhetho lukamongameli onqobe khona ibandla leFrelimo. Kodwa abaphikisayo bathi amabandla afana leZanu PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesitshayile esokuhlala embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Joseph Chuma okubandla leZanu PF njalo omele iphelandaba jabalala edala lephalamende.
Endaweni eziningi sokulabantu abatsha abancane ababengekho amazwe lawa elwela imfundeko lawo, so ukuthi bazwisise okwenzakalayo sokungani sokuthiyana ngoba uzwe abanye besithi bona nqali mfanda ona labikhulula libisebenzi libophelisi kalikhulula thini uma ngathi umuntu engakhuluma konobo phezu kokuthi igazi labantu lakuthulula imphefumulo yalahleka abanye balimala. So uhlukweni ukuthi vele sokukhulunywa ngama-generational issues atshiyeneyo. Yikho ngithe bona mina amabandla la akhulula amazwe indingeko enkulu ekhona ukuthi kumele aziguqule abe hlale siba relevant ngomumo okhona. Kathesi vela akusayenza ukuthi lokukhuluma ngokuthi salilwela salilwela. So kumele sikhulume ngokuthi siyangabi sisuka ekulilweleni. So yikho ngisithi kona mina thina njengeZanu PF wa-reversing ourselves, siyaziguqula ukuthi sihambelane lo mumo okhona kathesi. Yikho ngimangala nxa usithi kona abantu bonke bazonda, asho bantu bonke ngoba abanye bakuzwisisa. Yikubona thina ngathi mina nginje ngesikhathi sokulwa kwempi ngangimfitshane kakhulu azange ngiparticipate, kodwa namhlanje ngomunye walabo abaphezulu nxa ngikhuma ngezikhundla ezokubusa okuthi sifuna ukuba-embracing the young ukuthi lazo zingene kwi-leadership njengakhona kokubonayo ama-opposition amaningi ngabantu abasesebancane abantu abasesele minyaka eminingi phambi kwabo.
Ye, kodwa ke abantu abasakhulayo lawo okhuluma ngabo basola ubukhohlakalo, basola ukuthi amabandla la alwa impi ayihluleka vele ukubusa, bangani badonsa besiye egangeni sonke isikhathi baphikisana le ntando kaZulu ngokubona kwabo. Akunjalo babajuma
kwenyindawo kungalobo njalo sibili, kodwa kwenyindawo yikho bona bengitshile ukuthi ngama-different ideological perspectives asekhona phakathi kolutsha nabantu abadala. Yikho ngenxa abantu bele bandla labo elalwela inkululeko kumele befunda abadala ukuthi nabayi sebeqala ukudedela kancane kancane befaka olusha labo kona abantu abadlenqana lelo uzabona ungayisinyeza njalo amabandla lawo ngabe ayalelo ke ekhona njalo kumiswe konoko okukhuluma ngakho ukuquluza komnotho yinto vele engafunakaliyo kumele kube le equal distribution yomnotho ukuthi umuntu wonke azive ekudumala elizweni lakhe
ye kodwa bangaguqula yini izenzo kulabo ababusayo kathesi abalwa impi yenkululeko emazweni athene
yikho phela ngisithi kona lingaphuza ukuziguqula linalodwa abantu bagcina benjani benikhiphizele phansi yikho thena ubona njengebanga elibusayo lapha eZimbabwe sesiqalisile ukuziguqula sodwa sesiqalisile ukuhluba isikhumba esidala sigqoka isikhumba esisha ukuthi laba abadala bebekhona ye bakhona yikho bona sesile into leyo i-elders council ukuthi abahlale laphana bebesibonisa kodwa asebeqhuba indima kube yithi ulutsha olukhona.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu. Kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulwelwa inkululeko sasilwela iZANU. Azange ngilizwe igamela lisithi asikhipheni uSmith iZANU ibisifela esikhundleni. Abantu kwindalo yomuntu vele ithi kuphilwa ngotshintsho. Uya konkobo ukwenza ukwenza kube ngcono. Kodwa sibona la mabandla kukhulunywa ngembali insuku zonke yethu nasalwa inkululeko. Lisenkingeni chuma kathesi lifana lenkukhu ezithandele ngehulu. Khona lokho elikwenza uZulu, uZulu selibophile okungamazwane sokubotshiwe alisayindawo. Uyayibona iBotswana ukuthi khona 50 years sebephumile iMozambique bayala abantu. IZimbabwe yona leyo alisoze libuquthu ubuthongo ngezinto esezisenzakala ngoba kalilandeli into eyiyo kwathiwa iyalwelwa. Nxa chuma wena ungaphatheka ngempini mina ngaphatheka empini. Sasibuzwa thina amabhunu asibuze ukuthi khona amatorolo liwabonenga sithi asiwabona ngivini siwabonile. Bangasibuza labo abathethiswa esasikwazi ukuthi balwela thina sibatshele ukuthi amabhunu siwabonile alele embundwini wedamu lapha. Thina besikwenza yikho ukulwela inkululeko ngisasingakwazi ukuthi senzela lina liyizani. Ngabe sasikwazi khonoko ngabe sasibatshele ukuthi amabhunu kawalilandenga. Hayi khona lokho elikwenza lokho yikho abantu bengalifuna. Abantu bafuna into eprogressive ele development kuyalanjwe elizweni ilizwa lila madamu akula kudla kakulani 50 years lisembusweni akula muntu okufunayo khona lokho. Yikho ke babudibe bekhitshwa bakhitshelwa khonoko ukuthi abalandeli into abayithembisa abantu bakhuluma into engekho amanga kwitshetshela uzulu into ezingekho. Umuntu ufuna ukuhlala esikhundleni afaka ifamily yakhe ayisikho kwakulwelwa khonoko. Akula muntu angalwela ukuthi ifamily yakho Ncube asiyene empini ukuze uNcube athi bhekhe lo nkosikazi wakhe labantwana akukho khonoko.
Ye kodwa ke abadala bakhuluma bathi umbuso awuphakelwane njengegwayi ukuthi abaphonge uphuma nje phela baphuma nzima abantu labo so manje bazaphuma yini njengakonkwela inkingayo
kwakumele khona lokho kulwela impika kuzange kukhulunywe ukuthi umbuso awucatshelwana njengegwayi. Kwakuyikuthi kuthiwa sifuna umbuso wenkululeko. Namhlanje umuntu ungifela ukuthi ngitsholani ukuthi lapha lokho elikwenzayo lokho kakuqondanga ikhansili le enkayi kayisebenze so kumbe hayi nanti elami ibandla ngibuyile mina ngi-Freedom Alliance kumele ngifele khona lokho. Ayisikho esakulwelayo khonoko ngoba ungakhangela abantu laba sebekwenzile amabandla lawa bakhipha kuphela umbuso wamabhunu bangena bona ematomini walana wamabhunu sebephila isibhunu sona siya esasisibona ukuthi uSmith nxa ehleli futhi azabe ngcono ngoba wayesiba le farm yakhe umntaka mgabe ube le 23 farms umgabe inkwazi la ko Grace ungakubala i-100 amafarm uSmith kazange abe lawa amafarms afika khona uyayibona into yakho. So obubi khona ukuthi kwakumele kwazakala ukuthi hayi elizamfaka la uyise dynasty seyinkosi usebusa lo queen wakhe kambe ngubani babuduba engatshone silwa bethwala imbhobho abantu bechapha abantwana begalala impilo zabo besiyalwela ukuthi uChuma kabe ngunanani kumbi ibandla likaChuma utebe ngonanani becazimula izisu besuthi imali yelizwe uZulu ngapha ewaza ngendlala. Ayisikho lokho yikho abantu bengawafuna abantu kayisikho ukuthi kuthiwa inzondo bazonda sizondizenzo zeZANU labakhokheli bayo ubese sizwela laba balandelayo kukhona phela abanye abadonsi wabona inkomo ebanjwe ngomkhala lapha babudubi ayikwanisi ukuthi ngathi hluku kube kuhlungu ihlithi bhazala lakhona siyabazwela labo ngoba badubeka njengathi
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa
lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafo wembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe weze maphandleni uhulumende uthi uzalungisa umgwaqo wethara osuka kobulawayo usiya enkayi ulakho njalo ukuxhumanisa izigaba eziningi ukuza kwenza kube lentuthuko ekhanyayo emathebeleni north sokwedlule iminyaka engamachumi amathathu uhulumende ethembisa ukuba umgwaqo lo uzalungiswa kodwa akukhanyi ngijola kancane ukuthi siwakuveza lokhu ngoba usuphele du endaweni eziningi lo mgwaqo oqakatheke kakhulu esabelweni lesi isiphathamandla sikahulumende sesithembise njalo ukuthi kuzalungiswa ngemfanelo umgwaqo lo eminyakeni elandelayo kubika uNokutaba Dlamini
Amaphephandaba achiyeneyo abika ukuba sekwabanjwa-banjwa isibanga esiyisilinganiso samakhilomitha afika phose amachuma isikhombisa kuphela 65 kilometers selokhe kwaqalwa ngomnyaka ka-1993 ukufakwa ithara emgwaqweni wenkayi Bulawayo Road kwakukhangelelwe ukuba uzabe usulungiswe wonke ngomnyaka ka-1999 uSenator Sengezo Chabangu owake wazibuzisa ngodaba lolu edalele parliamente wakubeka sobala ukuba kukhanya angani kulungiswa isibanga esifika isilinganiso sama-kilometers amabili 2 kilometers ngomnyaka kuphela okutsho ukuthi kuzathatha iminyaka phose elikhulu 90 years ukuze ufakwe ithara ngokugcweleyo okwamanje uhulumende uthembisa ukuthi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukuba ulungiswe umgaqo lo ngesiphangiphange isithembiso lesi sethulwe ngohola ugatsha lukahulumende olubona ngezokwakhiwa kwemigwaqo emathebeleni North umnomzana Nkosinathi Ncube uthi kuleminye njalo imigwaqo abayilungisayo
inkayi road uzothola ukuthi umnyaka uqala next year uzobona ukubele ukuthi sokulento ekhanya siyazi ukuthi sokulesikhathi abantu bakhuluma ngayo but okwamanje siwugcizelele lo hulumende ukuthi umgwaqo lo usebenze
umnumzana Ncube uthi okwamanje kakabi lolwazi lwemali ezafakwa nguhulumende ukugcwalisisa lesi saziso uthi kuzavulwa njalo indlela abatshayeli abazayisebenzisa ngoba inhloso yokuphala yonke nje beqale phansi umnumzana Sydney Mthimkhulu wenkayi kusivalo uthi ulokudana ngezithembiso ezifana lalezi ezisuka ziphelele emoyeni
into engihlupha kakhulu ngumgwaqo wenkayi ukuthi waqala ngo-93 ngingu-form 2 ngile 15 years lamhlanje ngile 46 years umgwaqo waqala
umnumzana Mthimkhulu uthi ngaphandle kwesimo esibi somgwaqo lo abanye bengathola imikhuhlane efana leyofuba ngesimo sothuli emgwaqweni lo
umgwaqo lo ubaluleke kakhulu because ulinka igogwe lebulawayo ilinke isilobela lebulawayo ulinke ijombe lebulawayo ilinke inkayi lebulawayo so yikho ke abantu bonabo bawusebenzisa umgwaqo all those people ba affected ba ku risk yokuthola iTB
kuleminye njalo imigwaqo okumele ilungiswe nguhulumende esabelweni lesi induna uMahlathini wecholocho laye uthi isigaba sakhe sikhangelele ukuncedwa nguhulumende ngoba isiqhezuke kakhulu imigwaqo eminingi njalo eminye selokhe yalungiswa nguhulumende wabamhlophe kungakabi lohulumende wabansundu
even the minister admitted ukuthi icholocho lawayo needs attention
unkosikazi sethulo ndebele okudalela eparlamente emele izakhamizi zecholocho uthi sekukaningi beluhlafuna loludaba eparlamente kodwa kungabi lempendulo ecacayo
kwehlula ngitsho lomgwaqo weVictoria Falls bulawayo lawo uvele uzifele ngekutsho ukuthi ngumgwaqo oya ku-tourist destination yethu yeZimbabwe ayikhangelwa nje imigwaqo yakithi kumbe yithi singathathwa serious khona ngapho emhlubulweni wethu njengoba nje sitsho ukuthi ungani sokuyingoma
Abantu abahlala enkayi echolocho lezinye izigaba bavumelana ukuba imigwaqo le ibalulekile kakhulu ekuthwaleni izigulane nxa zisiwa empilo Central Hospital kobulawayo ikakhulu kwabasengozini abagula ngamandla kanye labahlelelwayo ngesizathu sokuba isabelo semathebeleleni North kaselamchina yonke yokwelapha laba kanye labongi abeneleyo. Imigwaqo le inceda njalo abafundi nxa besiya ezikolo, osomabhizinisi, abakuhulumende kanye lezinye nje inkhambo zezakhamizi. Umgwaqo webulawayo nkayi road uxhumanisa inkayi lezinye izigaba ezisemhlubulweni wemathebeleleni North kanye lenkabazwe. Ngingunokuthaba Dlamini weStudio 7 ngiseVictoria Falls.
Ngokwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Mabel Mpala, umgqoqi wenhlelo zika Ward 28 eCountry Park kwaBulawayo. Ekuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sicubungula uhlupho lokusilela kwamandla amagetsi kanye lamanzi.
Njalo abazange bachaze ukuthi balemizamo bani ukuthi abantu baphiwa amanzi, bamangele ukuthi akula manzi kuzayenziwa i-load shedding. I-timetable le-load shedding ibingasalandelwa, liyaphiwa i-timetable kodwa igcine ingasalandelwa. Thina sinto ukuthi ngapha thina eCountry Park last week sike sahlala 9 days without water. Sesinceda izibhorane zenezi ezikhona kodwa-ke kazeneli. Kuyasebenzisa ukuthi umuntu usuka atshone khona esibhorane. Ema-areni okungalamagetsi lokho kunjalo kungalamagetsi kwezindawo sokufaka intambo namapholi lakho sibona futhi ngamehlo ethu nxa sibona njengabahlali ukuthi ifuthi bangaze basifake ba-connected bazasijoyina lathi thina esidibekayo obona amagetsi maybe ngeviki babone kabili less than 20 hours kuphela, the rest of the time we're in darkness.
Abesifazana kungabe kuyibo kubathwalisa amagabha avuzayo kakhulu yini ukusilela kwamandla amagesi lamanzi.
Esibhoraneni kumele umuntu ongumama aphume ekuseni asithi ngama 2-5 ekuseni, maybe half past 4 to 4:45 ayezilayinisa izigubhu zakhe esibhoraneni. Njalo angaze azilayiniswa kule maximum ethathwayo, maximum of 4 per day. Izigubhu ezingu-4 unefamily yabantwana abangu-4 like the 2 adults or 3 adults seyifamily average family of 7 izigubhu ezingu-4 awusakwazi ndizazifaka zibe ngezethoyilethi, ndizazifaka zibe ngapha ekitchen, whichever way kakusebenzi ngoba umuntu esuka laphana amanzi awagwani. Umama uzathona lisuka lapha ekwesinye isibhorane njalo ayezama ukulayina, angakhelela ngapha kuthutha efake endlini ayemelela leziyane ezingali.
Sesibuya lapha emagesini bathola yini inkuni kumbe okunye kokubasisa umlilo?
Inkuni ikukhuluma iqiniso kakula nkuni lapha ngoba kuselaganga ezithengwayo imali zathi vele ngekho isihlupha, akukho mqoko ukuthi ukhiphe imali uthenge igesi ngoba vele yangokho. Igasi ungaze uyifile iyaphela, asithi ugcwalise ithenge $5, $6 iyaphinde iphele iviki ingakapheli ngoba sokukhandeleyo nayo. Igesi ngapho yavele ethethe imali wagisa igesi elingekhoyo. So konke kunzima, whichever way kunzima. Size sibona omama sebeze betobhe igubhu leze ama-MPs ama-soft drinks bephekisa ngawo, kambe kuyabe kusayikudla oku-right khona lokho kodwa umama
Lowo ngonkosikazi Mabel Mpala, umqoqi wenhlelo zika Ward 28 Country Park kobulawayo, ekumhlanganiso yebulawayo Progressive Residence Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga kuhlelo oluphathelane labesifazane.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Soku isikhathi sohlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba. Lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba. Lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sikobidi ekhezi lapho izakhamizi ezikhuza khona umhlola phezu komunye ujaha owetheswa icala lokudlwengula ukhulu amthole elele egangeni ngemva kokunatha utshwala. Sixoxele linye lamapolisa esigaba umnumzana Sihwede Ngwenya.
Lento iyenzeke esigodini noma ngithi emzini wako Sihayi, Sihayi Village under Chief BD duze nasemaphisa. Umfana ke simbophile samthatha samusa emapoliseni asekhezi, ngikhuluma nje ungaphansi kwezandla zamapolisa asekhezi. Ukuthi amapolisa asekhezi asazise ukuthi icala leli lizokungenela emzini waseKwanda noma nje ngithi kwiprovince yaseKwanda ngoba kuyicala elingaphezu kwemagistrate court elidinga iregional court. Lo mfana ngokuzalwa uzalwa endaweni ebizwa ngokuthi umguza district emzini owaziwa ngokuthi Alexandra. Ubaba lo odlenguliwe ungubaba osemdala mpela sithi nje ulapha koma early 50s late 40s early 50s late 40s. Ubaba uyile esibhedlela sase St Joseph's ngokunjalo ke bamthumela esibhedlela esikhulu se district esibizwa ngokuthi iMaphisa Provincial Hospital ke esibhedlela sase Maphisa ke ekuhlolweni kwakhe ke bavumile ukuthi no kukhona ukuphazamiseka othize ahlangabezane nakho umuntu omdala. Umuntu omdala sikhuluma nje uyagula. Uyagula mpela uke wakhala ukuthi unenkinga yokuthi aye ngaphandle mhlambe ayolahla itshele ntaba. Kuya kwangathi kuyamhlupha mpela kwesikhathi esithile. Sikhuluma nje ungumuntu namhlanje na okufanele ayobonana futhi namapolisa ekhezi ngokubanikeza futhi i-statement.
Izakhamizi zithini ngalinkemenkeme?
Izakhamizi zithuke kakhulu ngalesenze sokuthi kube khona umuntu wesilisa odlwengulwa ngomunye umuntu wesilisa noma umuntu wesilisa odlwengula omunye umuntu wesilisa. Sikaze sibe nesinye isehlakalo esithi asifuze lesi. Ngempela ngempela kuyasethusa lesi kodwa khona mhlawumbe mangathanda ukubuka kamuvana izolo laphayana hayi asiqali ukuhlangabezana nayo le nkinga. Kule kwaba khona eminyakeni ethile edlule abanomzana mpela ababili. Ngabona lesahlakalo sokungesesithathu lakithi la. Ngikhumbula eminyakeni ethile edlule. Bakhona futhi abanumzana abathile abake benza into ethi ayicishe ifane. Babe namakhosikazi bobabili ke laba bantu bevele otshwaleni futhi nabo njengakulokho. Kwatholakala omunye esedlengule omunye. Sathi mhlambe utshwala nomhlambe imihlola noma imithi phela abantu bakithi babuye baphile nangemikhuba nangemithi. Kodwa ke ngemva kwaleso sehlakalo ngikhuluma ngento enesikhathi yenzeka la. Kwaphinda futhi kwenzeka okunye futhi. Aziqali kahle hlehle lezinto ukwenzeka esigabeni sakithi la noma nje abantu bayathanda ukuthi izinto babe bayifihle kanti sebefihla nezinto eziyihlazo obekufanele ukuthi kube ngempela ziyakhulunywa noma ziyakhuzwa noma zingavunyelwa noma kufanele zaziwe ukuthi esigabeni sinenkinga engaka equkethe noma ephethe abantu abathile.
inkinga zalabo abantu kufanele zaziwe emphakathini. Labantu bayisimo esinje noma lo muntu uyisimo esithile angase abe nobungozi obungaka noma nomthelela ongemuhle ebantwini ngokwenza okuthile nokuthile nokuthile nokuthile. Akufanele sizifihle lezi zinto, kufanele sizikhulume zaziwe ukuze abantu bavikeleleke kulezi zinto, noma mhlambe bona abenza lezi zinto lezi mhlambe bathole indlela ukuthi bangase basizakale.
Umsolwa ukhanya ephilile ekhanda yini?
Umsolwa ubukeka engumuntu ophile saka. Uma uxoxa naye nje noma uhamba naye noma nje ukhuluma naye. Kodwa ke akusingi umuntu wendawo ngokuzalwa. Cishe lo msolwa unonyaka mhlambe ehleli kule ndawo le yakithi yakosihayi kobhitila. Yena ngumuntu ngokuzalwa ozalwa under district Mguza. Uzokhumbula ukuthi sina sekwe district Madobo futhi emaphethelweni emadobo sosiya ngapha ekugcineni impela ngoba thina sakhele iBotswana. Yikho ke iMguza isibulawayo north and then thina we are bulawayo further south. Kodwa ke usenesikhathi lo muntu ephakathi kwethu ehleli la kulo muzi lo enze le mkhuba ehleli kuwo asithi nje cishe unyaka. Kodwa ke cha ngempela ngempela kuyena umuntu engaqamba mangithi mhlambe kunento ongaphinde uyisole kuyena ngokomqondo cha kuphelele lo muntu futhi ucabanga aqede. Okungase kube ngumbuzo nje ukuthi ngempela ngempela lo muntu engabe eyinkonkoni yini ngokugcwele ngoba kunalabo abantu ababuye babezinkonkoni lapha. Laba abantu abazinkonkoni abafuna ukuthi bathandane ngobulili obufanayo ukuthi mhlambe uleso simo salabo bantu labo kodwa cha ngokomqondo iphelele lo muntu.
Hayi bekukuhle ukuxoxa lawe Ngwenya, siyabonga.
Angibonge mhlonishwa.
Umnumzana Sihwete Ngwenya lipholisa lesigaba sakobhidi emangweni wekhezi. Besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Sibonga kakhulu untukabelinkomo ungadinelwa kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi wamapiano uKing Mbulazi.
Angibengelele msakazi, ngibengelele nabalaleli emakhaya. Okhulumayo umhlalisi Khumalo owaziwa lika King M King Mbulazi osehambile endimeni kakhulu. Uculiwa isichathamiya kakhulu. Ngicula umaskandi ngengaza emsakazweni futhi ngihamba iqembu lami lomaskandi. Manje ke esengufundile iloko ke sengikwenza manje ukuzenzela amabeat, ngiziproducela amabeat, ngizenzela umculo ngokwami, wami la ngihlala khona ngaphansi kwestudio sami iGirox Studios ekhaya ngiphuma eKhezi. Kodwa ngifana ozikhulele kobulawayo umculo vele ngiqale khona la kwabulawayo.
Zaki Fafada, Tangina, a saver who's a go seller. As now, for
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mawungabe uzongifonela straight ungathinta kulezi number 0734464215. Mawuzothanda ukuthi sixhumane kuWhatsApp 0838426659. Kufacebook ungangena nje uthi Mhlalisi Khumalo uyangithola.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Sicela uqhaso kibo, yibona belungu bethu abalandeli balaleli, siyacela nisupport. Singajabula kakhulu, ngicela isupport yenu kakhulu bafowethu. Ngiyacela isupport, ungangijabulisa nami ngizibone njengomuntu oshintshile. Ngokwenza ngise South Africa yila sizama khona amadoho, ize nakhona sekunzima kungasekho lutho olulungayo, sesicabanga ngiyasebenzela ekhaya. Besicela nje isupport yenu kakhulu.
singakehlukani sibe sikhangele ezinye zezinhloko zendaba ebezikhokhela. Abakubandla elibusayo elezanupiyeko bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika, ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni. Hayi-ke siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalisa ngenjabulo umthembu osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.